Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndi chiti hei no misore na uzeluza nasi chitatu kukazi 2019. Gavuna webanga gurure nyika wa John Mangunjira vano parura hurongwa wemari vano vakawanda vachiti zvina hazvina kunyatso vajekera pa hurongwa waturwa uhu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya zvinoreva hurongwa waturwa nasi nebanga gurure nyika. Ukuwo vari kunze kwenyika vanogara vachitumira mari kuZimbabwe mazuva ose vozeyawo zvaturwa navamangunjwa. Magweta enhengo mbiri dzeMDC kwamutare vaJack Robert navaDenmore Saunyama anoendesa mauto ekwamutare kumataredzi mhosva zvichitevera kwaanoti kupambwa kwakaitwa vaviri ava nezuro Maneru. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa urongwa hwemari hwatarwa nebhanga guru renyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.